vachitaura kuvatsigiri vavo vanodarika zviuru zviviri vachamisa vati havasi kufara nezvange zvaitwa nemapurisa zvekuvhara muzinda wavo. Vachamisa vatiwo vanoda kuita nhaurirano nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, asi vachiti vanoda kugovana njere kwete masimba. Vatiwo nhaurirano dziri kuitwa pari zvino kuburikidza nePollard kutungana kwembudzi. Mutungamiri weMDC ataurawo nezvenhoroondo yebato rake. Vachamisa vavimbisawo kuti bato ravo richine urongwa hwekuratidzira zviri pamutemo, kunyange hazvo pari zvino vari kurambidzwa nemapurisa ayo ari kuti ari kutyira kuti vanogona kuzoita mhirizhonga. Asi danho iri riri kushorwa nevemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze vachiti kutyora bumbiro remitemo. Vamwe vataura pamhemberero dzanhasi vanosanganisira vatungamiri vesangano revashandi reZCTU, sangano revadzidzi reZinasu nemamwe masangano akazvimirira oga. Mumiriri weNorton dare reparamende Vatemba Muliswa, avo vanowanhengo yedare reparamende yakazvimirira, vataura pachiitiko ichi asi havana kutambirwa nevanopikisa, avo vabva vatanga kuita ruzha kuti vasataure. Vamiriri venyika dzekunze kubva kuEuropean Union, Netherlands, nevamwe vanga vakamirira mumiriri weAmerica muZimbabwe, ndevamwe vanga vari vanyarikani vauya nhasi. Vanhu vange vachifadzwawo nenzimbo kubva kune vaimbi vakawanda vanosanganisira Baba Harare, Beverly Sibanda, Shinsoman naTrison Chimbetu. Bato reMDC rakaumbwa muna Gunyana 1999 zvichitungamirwa namushakabvu Morgan Tsvangirai, avo varumbidzwa zvikuru nevatauri vakawanda nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Blessing Zulu.